This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kurume 23, 2015. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoshanyira mhuri yavaitaidza mara ava vakapambwa masvondo maviri adarika. Vanhu vakawanda voshushikana nenzendo dzekunze dzawandisa dzemutungamiri wenyika, vachiti vaMugabe vava kutonga nyika vari mundege. Madzimai ekumanikaland anoti makomishina ekomishen yenational peace and reconciliation ngaagadzwe izvozvi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai nhasi vashanyira mhuri yemutungamiri weOccupy Africa Unity Square vaitaidza mara ava vakapambwa masvondo maviri adarika. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Vachitaura nevatori venhau mushure mekushanyira mhuri yavadzamara avo vakapambwa musi wa9 kurume, vatsvangirai varamba mashoko akabuda mubepanhau reHerald nemugovera ekuti MDCT ndiyo iri kuziva kuna vadzamara. Bepanhau iri rakaburitsa mashoko nemusi wemugovera ekuti vatsvangirai pamwe nebato ravo ndivo vari kuziva kuna vadzamara, richiti bato iri rakawandisa vadzamara kuti rigowana chekutaura kune vekunze. Bepa iri rinotiwo vatsvangirai vakashandisa rwendo rwavo kuenda kuAmerica kunosvibisa zita rehurumende pamwe nebato rezano PF zvichitevera kupambwa kwakaitwa vadzamara.
Munhu agonzi iari yevictim ndiyo nzindi wawakaningira mapepa kazhinji. Munofanira kuva sensitive nezvinhu zvakadai nokuti harisi dambe ka. Upenyu hwemunhu harisi dambe ende kutamba noupenyu hwavanhu zvakadaro zvinongotaridza ku aizvazviri wewe kwauri wainzwa sei. Hazvigoni kuti MDC gowai responsible hazvipi zvakaitika izvo tichida kuti tiachivhe chiina izvozvo.
Vapedza kuona nemudzimai wavadzamara pamwe namai vaiyedzamara, vatsvangirai vaenda panogerwa musoro panonzi ndipo pakapambirwa vadzamara. Vari pakati pokugerwa vakataura nevaivagera uyo aramba kuburitsa zita rake pamhepo. Mugeri uyu audza vatsvangirai kuti vadzamara vakapambwa nevarume vashanu vaifamba nemotokari chena yemhando yeIsuzu mushure mekuvasunga mumaoko.
Imotikari yechidu saka mwanga chigirwa kwasvikanza hauze wakomana svikanza wakomana saka ita ndichomugira ndindagara nchibhabha wake saka ndichomusheva paipa svikanzi tisina mamine pakupinda tuwarume svikanzi ndipoka airtime etelecel ndikati ano telecel airtime chii hatina ende munotenga apo pamhiri peroda svikanzi no hatida inotenga pane mumbavheyatiza paatiudi atiusvaga tikati mbavheyi anoitsoke ndovatanguvapa flu yekuti vatasaona vatanatichigira vairi vaya. Saka ndipo wakabata mashoda iyo customer inga ichigirwa zvikanzi ndiye hero zvikanzi hasi saka dzimomende wakatarisa itai zvikanzi a ndiye unonzita ikai zvikanzi e ndinonzita ndinoitai zvikanzi a unoziva nyaya yekwechi yemombe saka adza wanu wachona anga asingabvunzi ndiye akabudisa mhaindi kafuno pamudii vamusunga saka ndobva vamusunga saka vamusunga ndobva ato motikari iya tanga tichiona ichifamba zvo zvatasinganzwisii ndiye akauya zvaimira ndobva wati
vamumanikidzaimuri
inspekta akafamba ikuba zvizvo kuti kana achifamba ka nepesi spidi anga arifamba naye pamwe nezvavanga wachida zvaidii vaangoita ungaita kupresi kuti adini apinde mumotikari ndova pazopinda saka motikari yachanga yakazongoita vanhu 5 saka ndikati munhu atora munhu andinoziva uyu tobva kumusha kumwe chete gaichitarisa maplate emotikari saka pandakatanga chingoona a b b ndobva yafoldwa chi plate ya manangona akatuzi kumchezi ndikati ah izva ndichanyarare kwavapfuura tsanu wacho tsanu wavo andakati mayangudza maiguru kuti mukomanda aivagira but atorwa izimba vheji yemombe
zvichakadai vatsvangirai vati zviri pachena kuti vadzamara vari mumaoko ehurumende vakakurudzira kuti vavaburitse muupambwa nekukasika vati vari kushuvira kuti dai vadzamara vadzoswa nevakavapamba vakwanisa kusangana zvakare nemhuri yavo
hapana munhu akauya achitsvaga vanhu criminal assist state munhu anouya achitsvaga vanhu vekuti vanhu akaba kana kuti akaita chiwataiva criminal offence it is the state and they must produce
munyaya yakakwidzwa kudare nemudzimai wavadzamara mudzimai wavadzamara amashefra dzamara magweta ehurumende akaramba kuti hurumende haina zvairi kuziva nekupambwa kwavadzamara mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakashorawo kupambwa kunonzi kwakaitwa vadzamara vachiti hurumende ichatora matanho akaomarara kune avo vachabatwa vaine mhosva yekupamba vadzamara kupambwa kwavadzamara avo vari kukurudzira kuti mutungamiriri wenyika varobert mugabe vasiye basa kwakashorwawo nemasangano anoshanda akazvimirira emuno pamwe nehurumende dzekunze akamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi
Nengo dzevechidiki veMDCT shanu dzakasungwa nemugovera dzamiswa pamberi pedare nhasi dzichipomerwa mhosva yekuparadza midziyo. Nengo idzi dzakasungwa mushure memhirizhonga inonzi yakaitika mumusha wechitungwiza pakati pevechidiki veMDCT nevechidiki veZANU PF pamwe nemapurisa. Nengo mbiri dzeZANU PF dzinonzi dzamiswawo pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekurwisa nengo dzeMDCT mushure mekunge dzapinda mudzimba dzichirova vanhu zvichitevera kurwisana kwakanga kwaitika masikati emugovera. Zvinonzi vechidiki veMDCT nemugovera vakaputsa chivakwa chakanga chaiswa neutungamiri weZANU PF pane imwe nzvimbo iri muSt Mary's izvo zvakaita kuti mapurisa adaidzwe. Muchiitiko ichi mapurisa anonzi akarova zvakaipisisa wechidiki veMDCT Gerald Fokisa uyo anzi achiri muchipatara negumbo rakatyoka. Fokisa nevamwe vake vanotitonderai Chabuka, Kudangundu, John Chamatumba naCrispin Muchabaiwa pamwe chete nevechidiki veZANU PF vaviri ava vanonzi vabhadhariswa mari yechibatiso inoita madhora zana nemakumi mashanu pamunhu. Tabata sachigaro vechidiki veMDCT vaHappy More Chidziva kuti tinzwe zvizhinji.
Vakasungwa about 5 or 4 guys vachiwa mabail nhasi kucourt ma150 bail then akatyorwa gumbo nemapurisa apiwa free bail zokuti aitika zvakasipo ari kuchipatara.
Saka vakakuvarawo vangani?
Several of our members vakakuvara but kukuvara kukuru kwakaitika nekwakaitwa kuchikonzereswa nestate kwakaitwa nemapurisa pavakatyorawo yugumbo vakarova vamwe vakanga vaine mamaina injarisi vakatorapwa zvavo vakabuda vamwe vaburitswa futi muchipatara nhasi but uyo akakuvara akatyorwa gumbo ndiye achiri muchipatara nanhasi.
Ivo vamiswa pamberi pedare nhasi vanga vachipomerwa mhosva yei?
Vanopomerwa mhosva yekupaza imba yakanga iri panzvimbo isina kukodzera.
Ko imi nhengo dzenyu zvadzakasungwa pane vakasungwawo here vebato reZANU PF?
Hongu pari zvino kwasungwa vaviri veZANU PF vanoti Nomeni Kuzanga naBeta Matengu vanovaivo vakanga vachitungamirira chikwata chevanhu veZANU vakazopindira vanhu mudzimba vaakuteverera Joe by Joe vachida kuvhiringidza vanhu veMDC.
Mune vamakacherechedza here pamapurisa amuri kupomera mhosva?
Pane mupurisa wepaSt Mary's Police Station anonzi Keda ndiye muparazhongwe iyeye ndiye anga akabata futi achizura gumba Gerald zvine mutsimba kusvika ratyoka.
Saka mune matanho amuchamutorerawo here mupurisa kana kutorera mapurisa?
Tiri kutoenda kumatare nenyaya yemapurisa iwaya especially conduct yavari kuita mapurisa muno muZimbabwe pari zvino hazviiti kuti tirege kuti tinge tichichallenja zvinhu zvakaita saizvozvo. Tirikuona kuti mapurisa ari kuratidza kuti ari kutageta isu vechidiki veMDC kunyanya saizvo vachiti zvakadaro tatoaprocha malawyers edu taanga achoriiye ndi unchallenged.
Vanga varisa chigaro vechidiki veMDCT vaHappy More Chidziva vari parunare muchitungwiza. Nengo yewe chidiki vezanu PF vaino sende amandishe vati vanga vasati vanzwa nezvemhirizhonga iyi sezvo vanga vari kunze kweguta. Studio 7 yakundikanawo kubata mapurisa ekushitungwisa kuti tinzwe divi ravo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasimuka munyika vakananga kuAlgeria nhasi. Mushure merwendo urwu vaMugabe vanonzi vachaenda zvakare kumisangano yeAfrican Union. Asi vazhinji vanzi vari kubvunza kuti vaMugabe vari kutonga sei nyika vachigara vari kunze. VaMugabe vanonzi vakariururawo kuti vaneta pavaive pamabiko akaitwa kwakutama mission nemusi wemugovera. Mutungamiri wenyika vanonzi vakati vakanga varara kwemaawa maviri chete izvo zvakaita kuti vanonoke kusvika kumabiko aya. Muongorori wezvematongerwo enyika uye vari nhengo yezano PF vaFidelis Fengu vanoti havaone chakashata nemabatiro ebasa ari kuitwa navaMugabe sezvo vari iwo mukuru weAfrican Union uye SADC. VaFengu vaudza Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 kuti zviri kuitwa navaMugabe zvinoyemurika kunyange mapato anopikisa ari kushora mafambiro avo.
Tekutanga sevanhu vemuAfrica tinofanira kucherechedza kuti mutungamiri wenyika ino President Mugabe havachatungamiri nyika chete asi kuti vakutungamira neSADC vari kutungamira zvakare African Union. Saka zvigaro izvi zvavainazvo zvinouya nemimwe mitoro yazvinofamba nayo yekusekuti vanofanira kunge vachigadzirisa bongo zvozvo rekuLesotho, vanofanira kunge vachiona kuti kuAlgeria kwakamira zvakanaka nezvimwewo zvakawanda wanda zvavanofanira kunge vachiita.
Vamwewo savana MDCT vari kuti ivo nyika pari zvino iri kutongwa nani chaizvo nokuti inenge iri paautopilot sezvo President Mugabe vari kugara vari kunze kwenyika.
Avo veMDC ndingazoita kunge ndiri kuvashoropodza hangu asi izvo zvinotaura nemunhu asina kunyanyo kukwenenzvera matongerwo enyika. Nocherechedza kuti pane chinhu chinonzi acting president. Kana president vabuda vanosara vanenge vachiacta as acting president. Kune joint operations command inogara ichitarisa kuti zvimwe zvese zvemauto zviri kufamba zvakanaka. Munhu wese ari pachinzvimbo chaari anosara achiita zvaanenge anzi aite. Munotarisa kuti every week kune cabinet meeting vanachiripota kuti nhasi takaita chakati zvisino tadai tikuda kuzodai pamberi apa. Munhu wese akamira pachigaro ari kuziva zvaari kuita zvokuti chero president vakabuda nhasi vakadzoka mangwana nyika haimiri, nyika inoramba ichifamba ichienderera mberi.
VaFidelis Fengu inhengo yezano PF vanga vachitaura naMavelas Muhlanganya uye vari muHarare. Makateerera kuStudio 7 munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa12080 ne15455 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Totanga nemuLibya. Nhengo dzichange dziri muhurumende yemubatanidzwa muLibya dzinogona kudongwa mazita adzo mazuva mashoma ari kutevera. Izvi zvaburitswa nenhumwa yeUnited Nations kuLibya. VaBernardino Leon vaudza vatori venhau nhasi muBrussels kuti pane mukana wekubudirira mukudoma mazita ekutanga svondo rino. Asi vayambira kuti vanhu vasatarisira zvakanyanya nekuti zvinhu zvichakaoma muLibya. Valioni vati zvisinei kuti mune kurwisana muguta guru reTripoli, hurukuro dzerunyararo muMorocco dzichawedzerwa mumazuva maviri. Mauto ari kutsigira mutungamiri weYemen vaAbdul Rabu Mansour Hadi arwisa chikwata cheShiite Houthi icho changa chatumwa chakananga kuguta reAden. Izvi zvaburitswa nevachengetedzi venyika iyi nhasi. Vakuru vemapurisa nemauto vanoti vari kurwisa munyika iyi vanga vatumira chikwata chavo mambakwedza nhasi chikarwisana neverudzi rwechisuni apo changa chosvika muAden. Muguta iri ndo makawanda vaHadi zvichitevera kutiza kwavo mwedzi wapera guta guru reSanaa. Sangano re Women and Health Alliance International kana kuti waha riri kubatana na University of Zimbabwe muchirongwa chekubatsira vasikana nemadzimai vane dambudziko rekutsemuka dunduru zvichitevera kubatsirwa kana kuti kusununguka. National Coordinator webazi re Obstetric Fistula Campaign musangano re waha Muzvare Priscilla Mabande vanoti chirongwa ichi chichange chichiitirwa kuchipatara cheparirenyatwa mwedzi unouya uye madzimai achabatsirwa pachena. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ataura naMuzvare Mabande kuti tinzwe nezvedambudziko iri.
Chirongwa chatirikuita ndezvekuti tiri kubatsira madzimai ana vana vechisikana vakakuvara pamusoro pekuzvara kana kubatsirwa. Urwere uhwu vakawanda vacho vari kuti pavakaenda kunoona zviremba kunonzi kutsemuka dunduru. Saka zvinoonekwa mukuti anenge akubuda tsvina kana kubuda weti posipoti zvisingatombomiri.
Dambudziko iri mudzimai angazive sei mombotinyatsotitaurira kuti zvii zvaungatarisire semudzimai kuti uzive kuti une dambudziko irori?
Kazhinji kacho akanzi kuchipatara kwaanenge azoendawo kana atanga kubuda weti kana china potepoti akatsemuka dunduro. Tsemuka dunduro ikoko uko kunooneka mukuti hapana kuti hanzi ndambobata weti yangu ndikamhanya kutoireti. Aiwa, inotobuda kunge iri kuyerera kapombi chaipo. Vanhu vane chirwere ichi vanotopfeka anonzi mapamba kana mapedi makurukuru akada kutongoita ngemapamba kana kushandisa zviveti kana machiva. Kana uri mukadzi akakuvara pakubatsirwa mwana kana waane chirwere chekuti uchibuda weti kana china potepoti isingatombomiri asina kuti inorwadza kana kudii uyezve hatisireva vaya vane zvimwe zvavanoburisa muukadzi hwavo chete kuveva weti chete kana china chete kana weti nechina nokuti pane vamwe vakazombofona vachitaurawo zvimwe zvirwere zvinokurudzira zvingangodaro zviri kana maSTI kana GI wakuti vaya vakakuvara mukubatsirwa akubuda weti kana china isingaperi ane inonzi ita CVA yoyeweti kana RVA yoyetsvina kana kutsemuka dunduru.
Ndeapi matambudziko amuri kuona madzimai ari kurarama nechirwere ichi vachitarisana nawo?
Vazhinji vadzimai vatakabatsira uyezve varikusungira kubatsirwa vari kuchema chekutanga. Kana watobatsirwa mwana wako ubva waita chirwere cheCVA kana RVA hausakwanisi zvikatiti kacho kuita umwe mwana nekodzero mbiri. Chokutanga, murume wako wacho haachatoedi kukubata pamusoro pekunhuhwa kwauri kuita uyezve nezvekubuda mauri. Chechipiri, kutsemuka kunoita mukubatsirwawo kukatinzi kacho kunotokuvadza mukati zvekuti kutakura nhumbu yacho panguva iyoyo kunototinetsei. Vakawanda vacho ndevaya vari vakadzingwa mabasa. Kudzingwa mabasa sinzire chemunhu mukuru ungatadzanei kubata china kana weti yako waamwana mucheche here. Vamwe vacho pamusoro pekunhuhwa havatitikwanisi kana kuenda kumachechi kana kubata nawo nevamwe vanhu mumararamiro emazuva ese. Vatongogara vakavharirwa vachingonzi uyu anova haafaniri kubuda nokuti anotinyadzirisa anonhuhwa.
Pari zvino muri kuwanikwa muchitanga chirongwa chenyu ichi riini?
Chirongwa ichi chiri kutanga kubva musi wa 30 March kupinda muna April wese. Uyezve vanenge vachida kuzwa zvizere pamusoro pekuti urwere hwavangadaro vainawo ihwo here hune chirongwa chii chatirikubatsira nacho vanhu. Vanokwanisa kutaya nhare panhamba dzinotevera 0782640840 kana 0779626506. Motaura namukoma Fortunate. Panhamba idzi munokwanisa kutumira iye yatinoti meseji kana kutumira call me back kana kungoita zvikonzi nevanhu kubvipa nokupindurai tigopona tonyatsobvunza zvizere kuti chinzwisiso kuti rubatsiro rwamuri kuda rwirwo here rwatiri pavanhu kadzi. Namba dzacho ndedzokurora futi 782640840 kana 0779626506. Mataura naFortunate. Pamunokuona nemibvunzo yatinobvunza tinokurudzira kuti vanhu vava vakasununguka kutaura zvavanenge vachinzwa kuti mwezviri kuenderana nechirongwa chedu ichi kuda kutibatsirei zvizere. Saka kana mapona kutaura nguva dzatinokwanisa kukurukura menu makasununguka.
Mungatimi operation yekubatsira madzimai anenge akatarisana nechirwere ichi inotora nguva yakareba sei?
Kubva panouya munhu achisvika kuno kuhareti kusvika achinzwa kuchingamba kwako anokwanisa kutora mavhiki matatu. Mavhiki matatu pakuti hauchaoparika uchivhurwa kuchema kugadzirika ichi zvinenge zvakazvakasiika mukati mako uchada nguva yekupora uri padhuze nana chiremba.
Vanga vari muzvari Priscilla Mabande, National Coordinator webazi reobstetric fistula campaign musangano rewaha. Vanga vachitaura naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Madzimai emudunhu reManicaland anoti ari kuda kuti hurumende ichimbidze kugadza makomishina eNational Peace and Reconciliation Commission kuitira kuti atange basa rekuyananisa vakakanganisirana munguva dzesarudzo. Mashoko aya abuda nhasi pamusangano wapindwa nemadzimai anosvika makumi masere abva mumatunhu masere ekuManicaland. Mutoro wedu wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Madzimai aya anga achipa pfungwa dzavo pamusangano wezuva rimwe chete waitirwa maMutare nhasi. Vati pava kutokwana makore maviri Commission National Peace and Reconciliation Commission isati yagadzwa, kunyange hazvo bombiro idzva remutemo yenyika richikomekedza kuti commission iyi inge yavapo pari zvino. Madzimai aya anoti zvichiri kuvashungurudza kuti hurumende iri kutsika-tsika pamusoro pekugadzwa kwecommission iyi. Mumwe wemadzimai apinda pamusangano wanhasi, amai Blantina Goneso, vanoti sezvo nguva iri kungofamba pasina chiripo, hurumende inosungirwa kushanda nemasangano akazvimirira oga uye nemadzimai mumatunhu ose enyika kuitira kuti basa iri richimbidze kusvika muvanhu. Amai ava vanoti veruzhinji havana ruzivo rwekomisheni iyi.
Kufunga kuti ka sinzi itori programu yatove pakati, zvakakosha kuti kuchibatwe maorganizations, associations anodhila kazhinji nemadzimai kuti zvikasike kubatika kuti kwanise kuenda mumaareas atinofanira kuti tiende. Uye panodiwo zvekuti tifambise, ndofunga ndo challenge yatinenge tinayo yekuti tizokwanise kupinda mune dzimaareas iwawo tikwanise kuzomita nemachinyi newanhu kana kuti information ikasike kupinda muwanhu.
Mumwe wemadzimai anga ari pamusangano uyu nhasi, amai Juliet Chiwariro, vanoti sekuona kwavo hurumende haizi kuda kuzadzikisa zviri mubumbiro idzva remutemo yenyika nechinangwa chekuda kugara yakambunyikidza kodzero dzevanhu.
Kutsikirirwa kwezvinhu zvatinenge tataura, saka tinenge tafunga kuti pada dzimweni dzenguva vachazvichinjinura. Saka chatinoda isusu kuti chatataura tokurumidza kuchidzoserwa kupasi kuti chagashirwa.
Amai Eunice Nyaningwe vanoshanda nesangano reOnri vanoti bazi ravo rine vashandi vasingasviki gumi uye vari kutarisira kuti komisheni yeNPRC inge yavepo munguva shoma iri kutevera. Amai Nyaningwe vanoti mazita evanhu vachadomwa semakomishina ari kuongororwa. Amai Nyaningwe vanoti sangano ravo rakoka madzimai chete pamusangano wanhasi sezvo vari ivo vanosangana nematambudziko kana pachinge paitika mirizhonga.
NPRC ikazouya atleast inozotibatsira kuva bridge rekuti tive mune zvakaipa izvi zvatinoitirana, tichiendawo muno kunorarama umwe upenyu hwakasiyana. Takuda shanduko, handiti takuda kuchinja kuita zvinhu zvakanaka, kurarama zvakanaka, kuwirirana mune zvakanaka.
Vatafadzwa Christmas igweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum. VaChristmas vanoti zvakakosha kuti pave nekugoverana kwemashoko kumaruwa pamwe chete nemumatunhu pamusoro pekukosha kwakaita komisheni yeNPRC iri kuda kuumbwa iyi. Vanoti kunonoka kugadzwa kwemakomishina kunodzosera shure tariro yevagari munyika. Vashandri Njaru veChurches in Civil Society Forum vanoti vari kupinda mumatunhu ose munyika vachizivisa veruzhinji nezvekomisheni iyi pamwe nebasa rakakosha rainofanirwa kuita munyika. Komisheni iyi inosungirwa kunge ichiita basa kwemakore gumi kubva pakagadzwa hurumende itsva muna 2013. Pamutemo, komisheni iyi inosungirwa kuputswa mugore ra2023. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.
Tichiri panyaya yemakomisheni, komiti yeparamende yeStanding Rules and Orders nhasi yatanga kubvunzurudza vanhu vanoda kuita nhengo dzemakomishina akasiyana-siyana anosanganisira Human Rights Commission, Electoral Commission, Gender Commission nePeace and Reconciliation Commission. Vabvunzurudzwa nhasi ndevanoda kuita nhengo dzeHuman Rights Commission neElectoral Commission. Pane nzvimbo imwe chete kuHuman Rights Commission uye vanga vachida basa iri nhasi vanhu vanosvika vatanhatu. Ukuo vanga vachida kuva nengo dze Electoral Commission vanga vari gumi nevaviri asi pane nzvimbo mbiri chete pakomishen iyi. Bvunzurudzo dzenhengo dzekomishen itsva yeGender Commission dzichaitwa mangwana uye dzePeace and Reconciliation Commission dzichaitwawo nemusi wechitatu. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mumwe wemasachigaro eComittee yeStanding Rules and Orders vaNelson Chamisa akavabvunza kuti bvunzurudzo dzanhasi dzafamba sei.
Nhasi taparura nyaya iyi mudare reparamende kuburikidza neyatinoti Human Rights Commission inova ine mavende kana kuti mabhanga aripo kuburikidza nekunge pachida kureplaceswa kana kuti kutsvetwa kweunhu mumwe chete. Saka taita mainterviews yavanokwaratidza vatanhatu vachazobuda umwe chete ndiye achaenda kunozadzikisa mukaha wakasiyiwa kana kuti buri rakasiyiwa nevakasiya ikoko kuHuman Rights Commission. Taitazve mainterviews eboka rinonzi Zimbabwe Electoral Commission sevazira munoita kune zvinzvimbo zviviri zvevarume zvinofanira kuzadzikiswa ikoko. Taita menenguro kana kuti kupepeta kwevakasinge vaaplaya vakawanda-wanda vanosvika kumazana nemazana. Takangosara ne12 vanova 12 vaya vataita mainterviews nhasi zvokuti pachazobikwa vanobuda vari 2 kana kuti vaviri pagumi nevaviri ava ndo vachazenge vachiendeswa kuti vachizonoitwa zvimwe kuhurumende kuburikidza nerunyoro kana kuti kuvandudza kwemukuru wenyika anenge achinzi president sepabumbiro remutemo.
Mungatichi neudzamu hweunyanzvi hwevanhu vamanga muchibvunzurudza ava?
Tinofara zvikuru nokuti pauya vane unyanzvi hwakasiyana-siyana. Unyanzvi hausi humetura hwechikoro chete hwokuva uri dokta kana profesa. Zvakanakawo asi kune maprofesa mazhinji nemadokta eupenyu vanenge vane nhoroondo yokugara nokuona zvakawanda vabvazera kana kuti vechidiko vanenge vapinda mune zvakasiyana-siyana zvenyika. Saka ndingati pakomishen yataita nhasi yeHuman Rights panga pachiratidza kuti pane unyanzvi neumhizha hunonwisa mvura.
VaNelson Chamisa ndo mumwe wemasachigaro eComittee yeStanding Rules and Orders mudare reparamende vanga vachitaura vari parunhare namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zvakabuda mumitambo yenhabvu yakatambwa mukupera kwesvondo. Dynamos yakakunda Buffaloes 3-0, Wange yakakundwa 5-2 neTriangle, kuchitiwo ZPC Kariba yakakunda Highlanders 2-0, ukuwo Chicken Inn ikarova Flame Lily 2-0. Zimbabwe Young Warriors yakakundawo Cameroon 1-0. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nzendo dzekunze dzemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Ava vanonzi nevanovapikisa vava kutonga nyika vari mundege. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Munogonawo kufona panhamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoshanyira mhuri yavaitai Dzamara ava vakapambwa masvondo maviri adarika. Vanhu vakawanda voshushikana nenzendo dzekunze dzawandisa dzemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiti vava kutonga nyika vari mundege. Madzimai ekumaNikaland anoti makomishina eComission yeNational Peace and Reconciliation ngaagadzwe izvozvi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.